This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 27 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare redzimhosva rinorasa nyaya yanga ichipomerwa vatungamiri vatatu veCrisis in Zimbabwe Coalition.
Chirongwa cheZimbabwe International Book Fair chinotanga muHarare paine kuchema-chema kwekutengeswa kwemabhuku pamukoto.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanokurudzira vatsigiri vavo kuti vaenderere mberi nekunyoresa sevavhoti kuitira kuti vazovhota zvine mutsindo muna 2018.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutongi wedare remagistrate muHarare vatendai mawe nhasi varasa nyaya yanga ichipomerwa vatungamiri vatatu vesangano rakazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition, vachiti vatatu ava vakatyorerwa kodzero dzavo nekugariswa muusungwa kwenguva inodarika maawa makumi mana nemasere anodiwa nemitemo yenyika. Vatatu ava vanoti mutauriri wesangano iri vamufundo mulilo, vanoona nezvezvirongwa vaNixon nyika dzino, pamwe nemutevedzeri wasachigaro vaDick Frey, vakasungwa nemugovera pamatare eHarare Magistrates Court vachipomerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana pamwe nekutora mifananidzo yejeri reHarare Remand Prison nechishanu chapfuura. Vakanga vaenda kumatare uku vachida kunonzwa kutongwa kwevamwe vatatu vakasungwa nechishanu vachipomerwa mhosva yekutorawo mifananidzo yejeri reHarare Remand Prison. Vatungamiri veCrisis in Zimbabwe Coalition ava vanga vachimirirwa negweta vaGift Mutisi vemusendekwa Mutisi Legal Practitioners uye vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ngatinzwe hurukuro yataita navamulilo pamusoro pekutongwa kwavo nhasi.
Nhasi tamiswa pamberi pedare. Dare ratiti budiswe mujere nekuti tatagariswa mujere kwenguva inodarika 48 hours. Gumbiro redu remutemo rinopa masimba kumapurisa kuti vasunge vanhu vachiri kufeya-feya nyaya kwenguva inosvika 48 hours. Saka mapurisa vanga vatisunga kudarika nguva iyoyo, ndosaka dare rapa order yekuti tibudiswe mujere.
Saka izvi zvinoreva here kuti mhosva dzamanga muchipomerwa dzabva dzaraswa?
Zvinoreva kuti mapurisa vanofanira kutangidza patswa kuti vafeye-feye nyaya nekuti chaji yatanga tapiwa yadischarge mudare. Saka mapurisa vanofanira kutsvaga nyaya kana kuti vatangidze patswa kuti vatitsvage kana kuti vatifedze mudare by way of summons.
Muchitarisa zviitiko izvi zvinorevei kumashandiro enyu?
Zvinoreva zvakawanda. Zvinoreva kuti constitution iyi yatakavhotera isusu sevana veZimbabwe inokwanisa kuti itishandire kuti basa redu rifambe zvakanaka. Asi tinoona kuti mapurisa vanoita mazano ese nekuti maactivists vapinde mudare. Vanenge vachiziva kuti hatina mhosva, asi vanenge vachida kuti timbogara mujere kuti mwoyo yedu iwore, kuti tishaye yatingati energy yekuti tienderere mberi.
Manga muchipomerwa mhosva yei pamakasungwa?
Musi weFriday takaenda semacivic leaders kunoona vasungwa, vatungamiri vemavendors. Saka tasvika ikoko taisvika kuma50 takarambidzwa kuti tipinde kuti tione vamwe vedu. Saka isusu sevatungamiri vecivic society takataurirana nevakuru vejere kuti vanhu havafaniri kurambidzwa kuti vaone vasungwa. Saka nekuti tainetsa naipapo pakazoridzwa futi, ndosaka takasunga kuti taileada yatingati demonstrating kana kuti illegal gathering paprotected area.
Muri muhusungwa makashungurudzwa here?
Hatina kushungurudzwa. Mapurisa eHarare Central vakatibata zvakanaka. havana kushinduruka.
Vanga vari mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vamufundo mulilo avaburitswa musungwa nhasi vari parunare muHarare neStudio 7.
Mune imwe onyaya, dare reSupreme Court nhasi rapamutongo wekuti Matare haana simba rekumanikidza vashandirwi kubhadhara vashandi mari dzakaita sedzedzimba kana mari dzevana vechikoro kana zvisina kunge zvatenderanwa muchibvumirano chebasa kana kuti contract. Izvi zvinotevera nyaya yanga yave nemakore manomwe iri kuMatare pachinetsana pakati pekambani yaNational Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ nevashandi vayo avo vainge vachida kuti dare rimanikidze kambani iyi kuvabhadharira dzimba uye mari dzevana vezvikoro. Asi vatongi veMatare vanoti Justice Venanda Ziyambi, Elizabeth Gwaunza na Justice Antonia Guvava vati Matare haana simba rekumanikidza vashandirwi kubhadhara vashandi mari dzekubhadhara dzimba nezvikoro zvevana. Munyori wesangano reZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union vaKenneth Nemachena vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kukambani NRZ.
Zvenge zvichidzira kuti kambani nekodzero yaizvozvo nekuti izvo employer parizvino mukune mama grade from D1 to E grade vanobhadharira school fees nemaschool fees allowance. Kumagrade atiri kurepresenta achizvo neighbor employer haasi kubhadhara maallowance wayo.
Ko kakazhinji vanotaura kuti vanoitira izvi kuti nekuti iwo mamaneja aya vanenge vaine mamwe maskills anodiwa nekambani nekudaro vanovabhadharira zvese izvi kuti vasaende kune mamwe makambani.
Hatirambi kuti mamanejas ane maskills, asi takakonda ndekuti ka the best thing needs yekuti mwanawo womushandi wari paakaende kuchikoro. What it means, hatichakonzidzi. What it means education yako rakuti izvo yakumirira vana vagara vari pamusoro. Vana vari pasi havachafani kudzidza zvazvinoreva. Isusu tiri pasi takufanira kugara kana kuti mashat kana kuti under the bridge sezvazvikureva nekuti tenge tina housing allowance.
Nyaya dzemari yemihoro pamwedzi pamwedzi muri kudzipiwawo here paine nguva?
Nyaya dzemihoro hatiti kupiwa pamwedzi dzine nguva. Kutaura kwandiri kuti aizvi vashandi vangu vari kuwana muhoro wa2014 muna July. Uyezve wakaitwa slash 20%.
Chikonzero chei chakaita kuti mari idzikiswe nezvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20%?
Chikonzero chacho isusu pasedu as labor we are all being told by management they are finding my economic challenge. Asi dzimwe nguva dzinotambwa nezvekuti izvo traffic inogona kutombokwirawo zvekuti izvo employer anofanira aifanira kana kuti aite review masalari evashandi. Asi there is no review kana kuti ati after kana kuti the lowest paid worker uya ndati anoora 172 arivhiyo salari yake haarivhiyo employer anongoramba achingwa slash akadaro.
Makapedzisira kuwedzerwa mari dzemihoro riini?
Long best that was 2009.
Munyori wesangano reZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union vaKenneth Nemachena vari parunare muBulawayo. Zvinhu kukambani NRZ zvagara hazvo hazvina kumira zvakanaka. Vakafanobata chigaro chamaneja wekambani iyi vaLouis Mukwandi vakaudza dare reparamende mwedzi wapera kuti kambani iyi ine chikwereti chinosvika $1,000,000.
Chirongwa chekuratidzira mabhuku cheZimbabwe International Book Fair chatanga nhasi muHarare paine kugunun'una kukuru kubva kuvanyori vanodhinda pamwe nevanotengesa mabhuku vachiti kudhindwa kwemabhuku nekutengeswa kwavo zviri kunze kwemutemo zvave kukanganisa zvinhu munyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Zviratidzwa zvezvinyorwa zvatanga nemusangano pakati pevanyori vanotengesa mabhuku, vanodhinda mabhuku pamwe nenyanzvi munyaya dzedzidzo dzichiisa musoro pamwe kuona kuti dzingavandudze sei mabasa ekunyora, kudhinda, kutengesa mabhuku pamwe nekudzira tsika yekuverengwa kwavo munyika. Vachitaura pamusangano wekuvhura zviratidzwa zveZimbabwe International Book Fair, munyori ane mukurumbira zvakare vaine zvitoro zvekutengesa mabhuku vaMilton Kamwendo vati kudhindwa nekutengeswa kwemabhuku zviri kunze kwemutemo kana kuti piracy kwemisi zvave kuita kuti vanyori vasawane mari mabasa ekunyora.
Saka iroro basa kana risingagone kuzopiwa mugove warinofanirwa kunge richipiwa zvinenge zvichiita kuti ese mama industry nezvimwe mabasa nemabasa anogona kunge achiwanikwa nevanhu kuvanyori kune vanotsikitsa nekunesu vemabookshop vanotengesa. It means mabasa acho anogona kunge asisipo and ukutozo chichema tese.
Vati chivimbo chavo ndechekuti misangano yavari kuita pabook fair ichabatsira kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyaya dzekudhindwa nekutengeswa kwemabhuku munyika.
Musangano uri kutarisa zvese zvinosanganisira wese munhu ane zvekunyora, zvese zvekutsikiswa kwemabhuku nevese vari involved mune basa irori nezvesewo nevanoona kuti zvingaitwe sei kuitira kuti mabhuku anga anoverengwa nevanhu vazhinji.
Vamwe vanyori vataura pamusangano uyu vatiwo zvinhu zvakaita sedande mutande kana kuti internet zvave kuita kuti vanyori vashaye mari sezvo vanhu vave kuverenga kana kutenga mabhuku padande mutande. Asi vaSamuel Ndanga avo vanoshanda kukambani yeCollege Press iyo inodhinda mabhuku anoshandiswa muzvikoro vati zvinhu hazvisati zvanyanyovashatira sezvo zvikoro zviri kutenga mabhuku nekuashandisa zuva nezuva. Mukuru weZimbabwe International Book Fair Obey Vute vati zviratidzwa zvavo zvatanga zvakanaka chose uye vanhu vauya sezvange zvakatarisirwa. Vabvute vati kunyange hazvo paine matambudziko akatarisana neindustry yemabhuku, zviratidzwa zveInternational Book Fair pamwe nemisangano yavari kuita yakanangana nekugadzirisa matambudziko aya.
Ningati muchidimbu tatanga zvakanaka endi ndinga matambudziko atina akanyanya kuwanda maningi nekuti munhu wese ari kumunyanya kuti munhu ane ruzivo rwebasa rake wese ari kuuya vanhu vane chishuwo chekuti zvinhu zvinoita zvakanaka endi varikuda kunyora mabhuku. Vadiki vari kuuya vachada kuita vanyore mangwana vanenge varipo vachiitira mangwana kuitira kuti ramangwana ringe rakajeka panyaya yebhuku.
Misangano yeZimbabwe International Book Fair indava inoenderera mberi mangwana apo vanyori vachange vachitarisa nzira dzavachange vachishandisa kuchengetedza mabasa avo kudzivirira kudhindwa kwemabhuku zviri kunze kwemutemo pamwe nekuti vangashandise sei michina yechizvino zvino kudhinda pamwe nekutengesa mabhuku avo. Kutanga nechitatu vanyori vanezingi vave kuratidza mabhuku pamwe nezvinyorwa zvavo muHarare Gardens. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanoti nyika yavo neEthiopia inyika dzinodyidzana muzvinhu zvakawanda. Asi vaObama vakurudzira hurumende yemuEthiopia kuti isiye vatori venhau pamwe nevanopikisa hurumende vachiita basa ravo vakasununguka. Vachitaura nhasi pamusangano wavaita nevatori venhau pamwe nemutungamiri weEthiopia vaHale Mariam Desalegn, vaObama varumbidza mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi muEthiopia. Vakati nyika iyi yaburitsa mamiriyoni nemamiriyoni evanhu kubva munzara. Vatiwo Ethiopia iri kushanda zvakasimba mukurwisa chikwata chemusomalia cheAl-Shabaab. VaObama vatiwo vataura zviri pachena nemutungamiri weEthiopia vakamuudza kuti asambonyikidze vatori venhau kana vanhu vanovapikisa. Mutungamiri weEthiopia atiwo akazvipira kusimudzira kodzero dzevanhu.
America inoti iri kutsigira Turkey mukurwisa kwayo nemuchadenga chikwata cheIslamic State muSyria pamwe nechikwata cheMakeds muIraq. Mutauriri wemuzinda wemutungamiri weAmerica weWhite House akaudza vatori venhau nezuro kuti Turkey ine kodzero yekurwisa magandanga kusanganisira kurwisa kwayakaita chikwata chesangano reKurdish Workers Party manheru echishanu chapfuura.
Nasi tiri kutarisa dambudziko rechirwere cheTB icho chinonzi chiri kubata veruzhinji munyika asi vashoma ndo vanoziva kuti vanacho, izvo zvoita kuti zvikonzeresa kuti chisarapike. Sangano reInternational Union Against Tuberculosis and Lung Disease rinoti ongororo yaro inoratidza kuti vanhu vanosvika zvikamu makumi mashanu nezvisere kubva muzana vane TB uye havazvizivi. Chirwere ichi chinonzi chiri kuuraya vanhu vazhinji kunyanya avo vane utachiwana hweHIV AIDS kana chikasarapwa nenguva. Vaimbowe gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti avo vanofungidzira kuti vane chirwere ichi vanofanirwa kuenda kunoongororwa nechimbi chimbi chirwere ichi chisati chapararira. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura naDr. Madzorera kuti tinzwe nezvechirwere ichi.
TV tinozva kuti yakanyanya kuzowanda pakauya chirwere cheHIV munyika. Asi vanhu havana yatingati index of suspicion yevanhu. Kukurumidza kwavo kufungidzira kuti ingangove TB kuri pasi pasi pari zvino. Izvinokonzeresa kuti vanhu vafambe mudzimba nemumabhazi vane TB yavo vachingokosora vachingozadza vamwe. Kusaziva kwemunhu kuti ndine TB idambudziko kunyika, idambudziko republic health, nokuti zvoro toramba tichingoispreada, tichingoiparadzira, tisingambozive kuti tiri kuiparadzira. Ndosaka tichikurudzira kuti munhu wese ngaazive paamire. Kunyanya nenyaya yeHIV, munhu ngaazive HIV status yake. Ukangoita positive, tiri kutotaura kuti iwe ibva wamhanya kunochekwawo TB. Munhu wese ari positive ngaagara akachekwa TB gore negore kuti asasvike panguva yaanombunyikidzwa neTB asingazvizivi, ozopedzisira aispreada, aiparadzira kune vamwe vanhu asingazvizivi.
Munhu angazive sei kuti ane chirwere ichochi cheTB?
Vanhu vazhinji vakafema TB ikagara mavari vakaikurira neimmunity yavo havazvizivi kuti vane TB. Inenge yakangogara. Iyoyo TB yemhando iyoyo haispreadeke nokuti chenge chisiri chirwere. Hauna chirwere cheTB asi unongori nemhodzi yacho. Asi mhodzi iyi painozomera manje ikazoita chirwere cheTB ende inogona kumerisa sezvandareva nekuti munhu waane HIV. Painomera unogona kutanga kukosora, kukosora zvisingaperi. Ukangoona wakukosora zvinodatika vhiki mbiri zvisingaperi, mhanya unotariswa nyaya yeTB. Ukaona wakupera miviri, mhanya unotariswa nyaya yeTB. Ukaona uchidikitira usiku uchinyorovesa mashisi nemagumbeze, mhanya unotariswa TB. Ndoo masymptoms eTB atonyaya kukurudzira kuti vanhu vatarise iwayo. Kupera miviri, kudikitira, kusadya zvakanaka, kukosora zvisingamire kwemavhiki anodarika maviri, enda unotariswa.
Dr. Henry Madzorera vaimbowe gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vanga vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare mukwekwe.
Mururu kumatenga mururu.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vatsigiri vebato ravo vanofanirwa kuziva kuti zviuya zviri mberi, vobvisa ZANUPF kuburikidza nekuvhotera MDCT zvine mutsindo musarudzo dza2018. Mutori wenhau Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Mururu kumatenga mururu kumatenga mururu kumatenga.
Vatsvangirai vakaudza vatsigiri vavo kumakoni West neZuru kuti vanosungirwa kuramba vakabatana vachizonovhota vakawanda kuitira kudzivirira kubiridzirwa kunoitwa neZANUPF munguva yesarudzo. Vatsvangirai vakati vatsigiri vavo vanofanirwa kunyoresa kunovhota nguva dzose. Vakatiwo kana bato ravo richiita misangano, vatsigiri vanofanirwa kuenda kumisangano iyi nevana vavo vasvitsa makore kuti vanenge vave kukodzera kuzonovhota. Vatsvangirai vakati zvakakoshera bato ravo kuti varwire kodzero dzevanhu munyika yose kuitira kupedza matambudziko akatarisana nevazhinji anosanganisira kushayikwa kwemabasa, chikafu uye urwere.
Totera mabenki masi nemamezhamendi. Vana veZimbabwe vane more freedom here? Vana veZimbabwe vane mabasa here? Vana veZimbabwe vane upfumi hwakakwana here? Vana veZimbabwe vari kufara here? It is zero. That is a benchmark yatinosenzesa kana tichiita assess. Could have you been able to fulfill the objectives of the liberation struggle? The second revolution has to, and the third one has to come. Even the fourth one. Kana wana tsangira ine vamwe vari kuti rima democratic strugglers vakatadza get rid of them.
mutungamiriri wemdc akatiwo vaya vanoti vanhu vasina kurugukira rusununguko rwezimbabwe vafanirwe kutonga nyika vari kudivira kashata munhoroondo yenyika.
Takaguma tataura kuti I don't want violence, asi hazvirevi kuti vanhu tingadai takati all right madzimbira 2000 taakunobatawo futi kuchinotarisa chii adii, but munhu anosafa ndiani? Tisu vanhu vezimbabwe, hakuna nyika inoita progress kuine hondo. Ndoda kukuudzai, hakuna nyika yakaita hondo ikaita progress. Zvinoreva kuti isusu tagara takacommit ourselves to the democratic change, nokuti toziva kuti kana pasina hondo tichaisa democracy yete munyika muno.
Vatsvangira vakati hurumende yezanupf yakundikana kuwanira vanhu mabasa mamiriyoni maviri sekuimbisa kwayakaita panguva yesarudzo, asi yakwanisa kupedza kwemabasa kuvanhu mamiriyoni maviri. Vatsvangira vakati nzara iri muvanhu yaburisa kutadza kutonga kwehurumende yezanupf, iyo vanoti haina mazano ekupedza nzara yakatarisana neruzhinji munyika.
Tinoita musangano wokuita project yavanhu kuti vana ava vadya vachiguta vana. Zvino munoona Mugabe nezanupf havadzidzi. 2007-2008 vanhu vaakudya chakata kuti vararame. Hadzi vamwe aisunga miti woti uyu ndewanguyu, uyu ndewanguyu. Hadi maona taenda kuelection 2008 vanachinyadza vakaenda mamp munoma inema.
Vatsvangira vakati rwendo runo bato ravo richakwikwidza musarudzo dzemuna 2018, asi panguva imwe cheteyo vachiramba vakaomesa musoro kuti kutange kwave nekuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo. Ndakamirira Studio 7 kumakonyo West ndini Leda Moyo.
Aleluya, toimba. Aleluya, toimba. Aleluya.
Sangano rinoongorora mafambisirwo esarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti kuvapo kwemapurisa munzvimbo dzekuvhotera idambudziko riri kuenderera mberi uye rinofanirwa kugadziriswa. ZESNI inoti yakaona izvi zvichiitika kubva election yekumudzi West svondo rapfuura. Sangano iri rinotiwo izvi zvinoita kuti vanhu vakawanda vatadze kuvhota vakasununguka. Sangano iri rinoti sarudzo dzekumudzi West dzakaita vanhu vakawanda vakanga vachida kubatsirwa kuvhota. ZESNI inoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanirwa kubvumira masangano akazvimirira oga kuti arambe achidzidzisa vanhu nguva yese nezvesarudzo. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mukuru wesangano iri amairinda yechipfunde vhavha kuti tinzwe zvavakaona kumudzi.
Chatakaona zvoda kugadziriswa ndeva vanobatsirwa kuvhota vanga vakawanda, uyezve vanga vachiita kutenda wei. Zvinoreva kuti iya toti voter education, kufundiswa vanhu kukodzerako kuvhota nemavhotero acho zvinenge zvichifanira kunge zvichiitwa. Kwozoita maparty agents vai vanomirira mupolitical parties, takaona kuti ilungwa bato rimwe rinenge rine vanhu ivavo vezanupf, mamwe mapolitical parties havana vanhu ivavo. Kwozoita mapurisa, tinoona kune dzimwe nyika dzatofamba tichiongororawo maelections kuti vanenge vari kunze, asi muno vanenge vachitowanikwa vari mukati. Dzimwe nguva vanoda rubatsirwo rokuvhota vanenge vari vachitovapo. Sezvamunongozivawo vanhu kumusha zvikuru kunyanya vakaona mapurisa anobva vanzwa kutya. Saka isu tiri kufunga kuti dai zvagadziriswa pamutemo kuti mapurisa anga ari panze vachichengetedza runyararo kwete kuti vawanikwe vari mukati mepolling station. Saka izvi ndo zvatongofungidzira kuti dai zvagadziriswa zvikuru pavoter education, dai yairamba ichiitwa kuitira kuvhundutsirwa kunoita vanhu kuya kuya vavhote vakasununguka vasavanokutya. So voter education dai yaitwa nezeki pese, kwete kungomira kuti panenge pane by-election, asi chero pasina by-election vange vachiita continuous voter education, vachibatsirwa nemaorganizations akaita akazvimirira ega machechi kuti vange vachisvika nzvimbo dzakawanda zvikuru kumaruwa.
Panyaya yekudzidzisa vanhu nezvekufambiswa kwesarudzo apa, muri kutiwo dai ZEC ichishanda nemasangano akazvimirira oga, makambotaurawo nayo ZEC here muchi nezvenyaya?
O hongu takatara nao ende sitoto wa mwakati mbo participator kubatira zeki. Asi istiru kuti dae zichitwa continuously. Kwete kungomira watu pungu kwa ita by election shoguma. Titachi tidae zangota continuous kana waka akredita wano. Hongu ita hongu nanga chero kwa waka nanga njika yese Zimbabwe. Kwete kungomira watu kungu kwa ita election kana watu kwa ita by election. Hupo tu ita photo education.
Amairi ndai chifunde fafa ndo mkuru wezesni vanga vashitaura varo parunari na ntungamilu nkomo we Studio 7 varimu Harare.
Munao zedu zemitambo chikwata chitriangle chava pamusoro pechicken in makundano ecastle premier soccer league mushure mekukunda zpc kariba 2-1 mutambo wakatambirwa kunyamunga stadium kukariba mukupera kwesvondo. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Vakomana veshuga vave nemapoints makumi matatu nemaviri point imwe chete pamusoro pechicken in iyo yakaita mangange 1-1 nechikwata chiri pasi pasi mukasolaga Premier Soccer League chedongo Somios. Mutsigiri wemashuga Sugar Boys mzvare Margaret Chawira vanoti pamberi nemashuga Sugar Boys vachiti vari kutarisira kutora mukombe uyu gore rino. Mutambo uri kunyanyotaurwa nezvavo ndouyo wakaita mangange 1-1 pakati peHighlanders neDynamos. Uyo waisheve zero wakunzi Battle for Zimbabwe Part 2. Sezu akangwe itika pamutambo yukutanga, apo Highlanders yaka chema mshure mekurambiru wachibodzwa. Iko zino, Dynamos iri kuchemao mshure mekunge chibodzwa chaka bakuna tekshua chinyama charambwa nemuridziwe pembe. Zvakamira zvakadai, mwe mtsigirwe Dynamos vamuna shezita vanoti dimbare ndizvo.
Dynamos inofanira kuwina because Dynamos team ye Zimbabwe. Zimbabwe team ine mukurumbira kose kose inongotasira kuwina.
Izvi zvave kureva kuti Highlanders yatadza kukunda Dynamos mumitambo 10 nemisere kubvira muna 2006. Dynamos yakunda Highlanders mumitambo 10 misere yacho ikapera iri mangange. Caps United yakabudisa mari zhinji kutenga vatambi vatsva. Haina kufadza muridziwe mari yacho Farai Jere. Apo yakakundwa 1-0 neHarare City pamusha National Sports Stadium neZuro. Muraridzi wechikwata ichiva Mark Mate vari kuchema nekutadza kuri kuitwa mikana nevatambi vavo vachiti ivo vanofarira kugadzirira izvi kuti varwire mukombe wekasolaga Premier Soccer League iwoyo.
Patiwa tichinyatsogadzira ndite kuti mikana yatinowana tiwane kugohwesa tikagadzira ipapo penyu penyu wedu kwaanani mu.
Kunyange vakakunda makepekepe, muraridzi weHarare City Taurai Mangwiro anoti vachiri kure zvikuru nekurwira mukombe weleague.
Mwaka wapfuura chakada mutambo wekupedzisira kuti chirarame. Isi tiri kuti tiri kuda kuti tigadzirise izvozvo tozoona kuti tichienda kumberi.
Homain iyo iri pachinhano chechitatu pamusoro peDynamos yakarohwa 2-0 neHwange kuColliery. Mimwe mitambo yakapera seizvi. Buffalo 0, FC Platinum 3, Chapungu 1, Wawa 1, Flame Lily 1, Cholocho Pirates 1. Zvakamira zvakadai zvikata zvina zviri pamusoro soro ndeizvi. Triangle 32 points, Chicken Inn 31 points, Haumine 29 points, Dynamos 29 points. Zvikata zvina zviri pasi pasi ndeizvi. Cholocho Pirates 16 points, Buffaloes 16 points, Flame Lily 14 points, Dongo Sawmills 12 points. Ndakamirira Studio 7 ndirimo Harare ndini Michael Kariati.
Musakangano vateereri kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zviri kuitwa neMDCT zvokukurudzira kuti vatsigiri vaya vanyorese sevavhoti kuitira kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzemuna 2018.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Dare redzimhosva rinorasa nyaya yanga ichipomerwa vatungamiri vatatu veCrisis in Zimbabwe Coalition.
Chirongwa cheZimbabwe International Book Fair chinotanga muHarare paine kuchema-chema kwekutengeswa kwemabhuku pamukoto. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu, Blessing Zulu, Talks, yaimaoko aJonga naChris Gande munhau dzechirungu.